zvinhu zvazvine zvitaichi zvinhu zvane makore zvitaurwa nezvazvo kakawanda kacho zvinhu zvekuti taichi zvinhu zvinenge zvaitwa masaka pamwe zvoita involve hatingati mastakeholders pfungwa dzevanhu vese dzopinda imomo so that pazvinoimplimendwa zvinoimplimendwa sekuti chinhu chedu zvinoapa pakadai so zvinoya sekuti zvinoita sekuti zvinogona kuti kange kautsotsi kana kuti zvinhu zvacho hazvizojeki nepamusana kuti kana chiri chinhu chedu pachirungu kutrade union pane chinhu chinonzi nothing for us without us anything done without us is against us ndo zvinozongotanga kuti vanhu vatanga kupfunga maideas aya maideas mamwe achaiuya nawo kuhurumende asi problem ndeyekuti vakuda kuzviimplimenda vega vozviimplimenda vasingaconsulti vanhu vaya vaya zvinhu izvozvo zvopedzisira zvoita sekuti panongozopedzisira paita sekunonzi pane kahuhwe karuda kuitika ipapo asi tiripo ndechekuti maideas aya kana akaimplimendwa transparently paine stakeholder involvement zvinogona kushanda chimwe chikuru chaizvo ndechekuti munhu anenge achinzi tobata whatever amount yemari yawabata tiri kuti isu mari yevaraini dzeyacho haisi kukwana mari yasimuseveni haisi kukwana mune muchimbobata mari ipi yamune muchibata pane shoma yacho isingakwaniyo
asi tichitarisawo urongwa huva majongwe huri kunzi vanoda havo ndo vanopinda imiwo sesangano muri kukurudzirwa here nhengo dzenyu kuti dzipinde
hatigoni kurambidza munhu nekuti takakodza nguruva hauchizivi hatigoni kuvamira titi musapinde nekuti mune kushumba kana mune ngwena chikuru ndechekuti tetingotanzira kuti munhu wese kana pauya zano ka pamwe pacho tetingokurudzira kuti kana zvo zvidhisaida zvaunoda iwe asi kuunion tetingoramba tichingodzokera mberi kuti kana chiri chinhu chevashandi tipeiwo mukana chinhu ichocho chifambe zvakanaka tikwanise kutaura tiri pamwe chete so that hapana chinhu chinozoita sekuti makwana tachema anenge achiadministe findi ndiani anenge achiadministe ari kupi kana kombatisheni ikanga yakuda kuitwa unoitwa sei munhu akafa zvinofamba sei ukaremara zvinofamba sei ukadzingwa basa zvino makwesheni iwayo kana asina kugadziriswa zvinonetsa ramangwana ndosaka tiri kuti kana hurumende iri honest chinovatadzisa kudedza masangano evaraiiti ndoyakavarejista ngaatidaidze tigare pasi votiratidza kuti indaunganidza mari iyi mari yacho toionawo ichipinda mumakaunti kwete kungotaurwa kunzi taunganidza mari 75 million iri pai mari yacho yakuhani yabheti pepatireu yacho iri kupi zvinhu zvese izvozvo ndozvatotaura kana hurumende yedu iri honest ngatingoite izvozvo kana zvichisapoteka zvinosapoteka kutotadza nekuzvisapota nai veduve
saka imi muchazogarawo here pasi kana kusvitsa zvese zvamuri kutaura izvi kuhurumende kuti ijekese
hatimboregeri kuzvitaura pa ticharamba tichitotaura nematamba tichanyora nekuti idea yatiri kureiza zvatiri kutaura panapa zvinhu zvatagara tichingotaura zuva nezuva kuti kana muchida kuita implement yeplan garai nevashandi vacho pasi ko tiri shumba here dzinoruma izvi dzingazi kana kukauya zvou kana kukauya ani kana kwaya masarauri kana kukauya chabukumunda vanhu havanozotitorera simba vanhu vanodi tingori vashandi vari mumastructures emy workers maideas edu kana vachada vanovatora kana vasingadi vanoharama ngatipanane mukana wokuti tiende mberi because the best ideas awanikwe kugovernment chete mamwe macho anotora nevarombo nevasina chavanacho maideas iwayo anogona kutibatsira kuti zvinhu zvinakire tese.